nyaya youpenyu. Kuva matsi hakuna kunditadzisa kudzidzisa vamwe. Yakataurwa na Walter Makin. Ndakabhabhatidzwa muna 1941 ndiine makore 12. Asi ndakazonyatsonzwisisa chokwadi chebhaibheri muna 1946. Izvozvo zvakaitika sei? Regai ndikuudzei nyaya yangu. Munenge muna 1910, vabereki vangu vakatamira kuCanada vachibva kuTbilisi, Georgia. Ndokugara muimba diki yaiva pane rimwe purazi pedyo nePeli, Saskatchewan, kumadokero kweCanada. Ndakaberekwa muna 1928, uye ndini wekupedzisira pavana 6. Baba vakafa pachine mwedzi 6 kuti ndiberekwe, uye amai vakafa ndichiri muchechi. Pasina nguva, sisi vangu vakuru Lucy vakafa vaine makore 17. Ini nevamwe vana vemumba medu takabva tatorwa nehanzvadzi yaamai vangu, sekuru Nick, kuti vatichengete. Rimwe zuva ndichiri mudiki chaizvo, hama dzangu dzakandiona ndichidhonza muswe werimwe bhiza gono repapurazi pataigara. Vachityira kuti bhiza racho ringandikava, vakashevedzera kuti ndirege zvandaiita, asi handina kana kumbotirimuka. Ndainge ndakavafuratira uye handina kunzwa kushevedzera kwavaiita. Handina hangu kukuvadzwa asi musi iwoyo ndiwo wavakaziva kuti ndaiva matsi. Mumwe sahwira wedu akataura kuti ndaigona kudzidza pamwe chete nevamwe vana vaiva matsi, saka sekuru Nick vakandinyoresa pachikoro chematsi chaiva muSaskatoon, Saskatchewan. Chikoro chacho chaiva kure nehama dzangu, uye sezvo ndaiva nemakore mashanu chete, ndaitya chaizvo. Ndaingokwanisa kuenda kumba pamazororo enyika neechikoro. Nekufamba kwenguva, ndakadzidza mutauro wemasaini uye ndakanga ndava kunakidzwa nekutamba nevamwe vana. Kudzidza chokwadi chebhaibheri. Muna 1939, sisi vangu Marion vakachata na Bill Danielchuk uye vakatanga kuchengeta ini pamwe chete nevamwe sisi vangu, Francis. Mumuri medu, Marion na Bill ndivo vakatanga kudzidza bhaibheri nezvapupu zvaJehovha. Panguva yezoro rechikoro, vaiita zvese zvavaigona kuti vandiudze zvavaidzidza kubva mubhaibheri. Kutaura chokwadi, zvaisava nyore kukurukura navo sezvo vaisagona mutauro wemasaini. Asi vaiona kuti ndainyatsoda zvinhu zvine chekuita nekunamata. Ndainzwisisa kuti zvavaiita zvakanga zvakabatana nezvinotaurwa nebhaibheri, saka ndaienda navo pavainoparidza. Pasina nguva, ndakanga ndava kuda kubhabhatidzwa uye musi wa 5 September 1941, Bill akandibhabhatidzira mudhiramu resimbi raiva nemvura yainge yatorwa mutsime. Mvura yacho yaitonhora zvisingaiti. Muna 1946 pandakadzokera kumba pazororo rechikoro, takapinda gungano muCleveland, Ohio, USA. Pazuva rekutanga regungano, hanzvadzi dzangu dzaiita majana ekunyora manotsi kuti dzindibatsire kufambirana nepurogiramu yacho. Asi pazuva rechipiri ndakafara chaizvo pandakaziva kuti paiva neboka remutauro wemasaini raiva nemuturikiri. Pakupedzisira, ndakanga ndava kunakidzwa nepurogiramu yacho. Uye zvaifadza chaizvo kunyatsonzwisisa chokwadi chebhaibheri. Kudzidzisa chokwadi. Panguva iyoyo, hondo yenyika 2 yainge ichangopera uye vanhu vaida chaizvo kuratidza kuti vakavimbika kunyika yavo. Pandakabva kugungano ndainge ndatsunga kuti pandaizodzokera kuchikoro, ndaizoramba ndakatendeka kuna Jehovha. Saka ndakanga ndisingachasaruti mureza uye kuimba rwiyo rwenyika. Ndakaregawo kupemberera mazororo enyika uye kuenda kuchechi nevamwe vana. Vadzidzisi vepachikoro pedu havana kufara nazvo, saka vakaedza kundityisidzira uye kundiudza zvenhema kuti ndichinje pfungwa dzangu. Vandaidzidza navo vakaona zvese zvaiitika, uye izvozvo zvakandipa mikana yekuvaparidzira. Vamwe vandaidzidza navo vakadaisa Larry Androsoff, Norman Dietrich naEmil Schneider vakazogamuchira chokwadi uye vachiri kushumira Jehovha vakatendeka. Pandaishanyira mamwe maguta, ndaiva nechokwadi chekuti ndaparidzira matsi. Somuenzaniso, pandakaenda pane imwe nzvimbo inoungana matsi muMontreal, ndakaparidzira mumwe murume wechidiki ainzi Eddie Tiger, aiva mutungamiriri wechikwata chematsi. Aiva muungano yemutauro wemasaini muLaval, Quebec, kusvika paakafa gore rakapera. Ndakaonawo mukomana ainzi Joan Adanes, uyo akatsvakurudza kuti anyatsova nechokwadi nezviri mubhaibheri sezvakaitwa nevaBheria. Mabasa 17, verse 10 ne-11. Akagamuchirawo chokwadi uye akashumira akatendeka semukuru muOttawa, Ontario, kusvika paakafa. Muna 1950, ndakatamira kuVancouver. Kunyange zvazvo ndichida chaizvo kuparidzira matsi, handifi ndakakanganwa zvakaitika pandakaparidzira Chris Spicer, mumwe mukadzi asiri matsi wandakasangana naye mumugwagwa. Akabvuma kunyoresa kuti apote achitumirwa magazini, uye aida kuti ndionane nemurume wake Gary. Saka ndakavashanyira uye takakurukura kwenguva refu tichiita zvekunyorerana pamapepa. Hatina kuzombotaura tese kusvikira pavakazondiona papera makore pagungano rakaitirwa muToronto, Ontario. Gary aibhabhatidzwa musi iwoyo. Chiitiko ichocho chakandiyeuchidza kuti zvinokosha kuti tirambe tichiparidza, nekuti hatimbofi takaziva kuti chokwadi chichagamuchirwa naani. Pava paya, ndakadzokera kuSaskatoon. Ikoko vamwe amai vakandikumbira kuti ndidzidze Bhaibheri nevanasikana vavo matsi vaiva mapatya. Vasikana vacho vaiva Jean naJoanne Rothenberger, uye vaiva pachikoro chematsi pandakadzidza. Pasina nguva, vasikana vacho vakatanga kuudza vemukirasi mavo zvavakanga vachidzidza. Pakupedzisira, vanhu 5 vemukirasi mavo vakava zvapupu zvaJehovha. Mumwe wavo ainzi Eunice Colleen. Ndakatanga kuonana naEunice pandaiva mugore rangu rekupedzisira pachikoro chematsi. Panguva iyoyo akandipa suwiti ndokundiudza kuti aida kuti tive shamwari. Akazova munhu anokosha chaizvo muupenyu hwangu. Ndiye wandakazochata naye. Amai vaEunice pavakaziva kuti akanga achidzidza Bhaibheri, vakaita kuti mukuru wechikoro aedze kumuita kuti achinje mafungiro. Akatomutorera mabhuku ake aaishandisa pakudzidza Bhaibheri. Zvisinei, Eunice ainge akatsunga kuramba akatendeka kuna Jehovha. Paakanga ava kuda kubhabhatidzwa, vabereki vake vakamuudza kuti, kana ukangoita chapupu chaJehovha chete, ibva warongedza twako. Eunice akabva pamba aine makore 17, uye imwe mhuri yezvapupu yaiva munharaunda mavaigara yakatanga kugara naye. Akaenderera mberi nekudzidza Bhaibheri ndokuzobhabhatidzwa. Patakachata muna 1960, vabereki vake havana kuuya kumuchato wedu. Zvisinei, makore zvaaifamba, vakasvika pakutiremekedza nemhaka yezvatinotenda uye marerero ataiita vana vedu. Jehovha andichengeta. Takarera vanakomana 7 vasiri matsi kunyange zvazvo tiri matsi. Izvi zvakanga zvakaoma, asi takava nechokwadi chekuti vana vedu vadzidza mutauro wemasaini kuitira kuti tikwanise kutaura navo uye kuvadzidzisa chokwadi. Hama nehanzvadzi dzemuungano dzaitibatsira zvikuru. Somuenzaniso, mumwe mubereki akatinyorera katsamba achitiudza kuti mumwe mwana wedu aitaura mashoko akashata muimba yeumambo. Takakwanisa kugadzirisa nyaya yacho pakarepo. Vanakomana vangu vana vanoti James, Jerry, Nicholas naStephen vari kushumira Jehovha nemhuri dzavo vakatendeka. Vese vari vana vanoshumira sevakuru. Uyewo, Nicholas nemudzimai wake Deborah vanobatsira Department remutauro wemasaini pabazi reBritain, uye Stephen nemudzimai wake Shannon vari muDepartment remutauro wemasaini pabazi reUnited States. Eunice akafa nekenza pasara mwedzi mumwe chete kuti tisvitse makore 40 tachata. Airatidza ushingi zvikuru panguva yaairwara. Kutenda kwaaiita kuti kune rumuko kwaiita kuti arambe akasimba. Ndinoshuva chaizvo kuzomuona zvakare. Muna February 2012, ndakadonha ndikachoka muhudyu, uye zvakava pachena kuti ndaizoda kubatsirwa. Saka ndakatanga kugara nemumwe mwanakomana wangu nemudzimai wake. Iye zvino tava muungano yeCalgary Sign Language, mandiri kuenderera mberi nekushumira semukuru. Kutaura zvazviri, akandeke kutanga kuti ndive muungano yemutauro wemasign. Saka ndaiita sei kuti ndirambe ndine ushamwari hwakasimba naJehovha mumakore ese andaiva muungano yechirungu? Jehovha akazadzisa vimbiso yake yekuti aizochengeta nherera. Bisarema 10, verse 14. Ndinonga zvikuru zvese zvakaitwa nevanhu vaiva nechido chekundinyorera manotsi, chekudzidza mutauro wemasaini uye chekuita zvese zvavaigona kuti vaturikire zvaitaurwa. Kutaura chokwadi, Zimwe nguva ndaiora mwoyo zvekuti ndaifunga kusiya kunamata, nekuti ndaisanzwisisa zvaitaurwa pamisangano, uye zvaiita sekuti hapana ainzwisisa kuti matsi dzinoda kubatsirwa sei. Zvisinei, panguva dzakadaro ndaifunga zvakataurwa naPetro kuna Jesu kuti, "Ishe, tichaenda kunani? Ndimi mune mashoko oupenyu husingaperi." John 6:66-68. Sezvakaitwa nedzimwe hama nehanzvadzi dzezera rangu dziri matsi, ndakadzidza kuva nemwoyo murefu. Ndakadzidza kumirira Jehovha nesangano rake uye izvozvo zvakandibatsira chaizvo. Iye zvino ndine zvekudya zvekunamata zvakawanda mumutauro wangu, uye ndinonakidzwa nemisangano nemagungano zvinoitwa nemutauro wemasain wekuAmerica. Zvechokwadi, ndararama upenyu hunofadza, uye hune mubairo mubasa raJehovha, Mwari wedu mukuru. Ndipo panoperera nyaya yacho.